tichinda right into the point ye Daily Maverick report yekateyo yavabudisa hazvindi tatisi kuti ndigogudzai kuti ichi chirongwa chamukoma wedu Hope Chingono ndo vane agenda yavo yavari kuramba vachipusha havo yokutsoropodza nekubudisa dzimwe nyaya dzinenge dzisipo kuti vanhu vafunge kuti ndo zviri kuitika kuZimbabwe. Hatinga hapasipo kutanga munoziva nyaya yedrugs iya yakazokonzeresa kuti Dr. Obadiah Moyo vazoshaya basa ravo zvakatanga namukoma Hope. Saka kana tichiteera tinoona kuti mukoma Hope havasi n'anga, havasi prophet, vanenge vari kufidwa neinformation nehoever anenge vachivafidha. Ende ndakuona kuti pokutanga paya padrugs vakanga vasiri against president, but I think nenyaya yekuti mukoma Hope vakanetsana nemitemo Zimbabwe for some time vachisungwa vachibuda vachisungwa vachibuda vanenge vakutageta president wedu weZimbabwe Comrade Hiti Ndangagwa ndokwavakinda nenyaya yavo.
Maita vacharumbira vamuringai, munoti ine zvataurwa navacharumbira pamwe chete negwaro irori?
Ndokuona kuti sekuru vangu vacharumbira vanenge varotamba chisheru nechokwadi. Daily Maverick haisi kuburitsa zvinhu zvitsva panyaya dzecorruption muZimbabwe. Tinoziva kuti UN yakaita mainvestigations a1988 to 2003 kuCongo akaburitsa nyaya idzodzidzi. Taona futi kuti China iyo inonzi All Weather Friend yeZANU PF yakati iyo yakatenga fodya at the rate of $9.05 US dollars per kg. Zimbabwe kwakuya ichiripota iyo kuti vakatengesera China 4.8 million kgs zefodya, but iyo China iri kuti yakaripota 115 million something kgs. Saka tiri kuona kuti apa ZANU PF nevanhu vari muutongwa naivo vemukuru vamunangagwa vanenge vari kubira nyika yedu mari kubvira kwekutanga.
Vacharumbira, mataura eminyaya yekuti vachingono ndo vamuri kunongedza panyaya iyi, vachingono vanga vane simba rakadii zvekuti vangazunza nyika sezvayaita izvi nenyaya yeuori?
Vachingono hapana powerful yavanayo. What I've realized is vanenge vachitawo mileage yavo yokuti vave popular, because kana ukatanga kutaura pamusoro pegovernment napresident uchiramba uchizizokorora unogona kuitisa kuti mileage yako yokuti uzikamwe itwedzere. As far as the government is concerned, kana even ivo president vedu makambo wavo here vachitaura nyaya yaHope Chingono kana kumeshena zita rake havamesheni. Saka isu seZANU PF handiti we are not bothered by Chingono nezvese zvanemaatarenzisi yake anoita.
Vamuringai, zvamataura imi kuti hapana zvitsva panyaya iyi yeuori, pane zvinoshandurwa here negwaro iri kuburiswa kwaraita iyi?
Because paisa papa vanhu vanga vasina chokwadi kuti zvinhu zvakanyatsomira sei. Saka ezvinezvi kune empirical evidence, yet not empirical evidence, iri kuratidza kuti uori hwakatanga karesa. Vamugabe pachavo vanga vataura vasati vabviswa pautongi kuti kwanga kwashayikwa 15 billion. Saka tiri kuona kuti zvinoramba zvichienderera mberi.
Ndimbopindawo
vacharumbira, pindai tinzwa.
Takatora nyika handitika tikatora ivhu kuvanhu vaifunga kuti they will never leave Zimbabwe, and that's the crime we have committed. And it became a crime of our life, but we'll get over that.
Thank you.
All these things zviri kubva panyaya yekunzi takatorera nyika yedu.
Thank you.
Nyaya yemasanctions ndo nyaya iri kuramba ichitaya kuti economy yeZimbabwe, politics yokuZimbabwe dzirambe dziri pacenter stage.
Vamuringai, zvingagadziriswa sei nyaya dzeworries? Mashoko enyu ekupedzisira.
Nyaya yewori inotanga patransparency, kuti tive transparent kana kujekesesa kwekuti nyika inofamba sei, number one. Number two, accountability. Accountability inotanga nelegitimacy. Saka ngatitangire ipapo.